manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 26/2023 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala votadza kumira pamberi pedare sezvo urwere rwavo huri kunzi wakomba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoudza vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti Zimbabwe ine chikafu chakakwana mumatura kunyangwe hazvo masangana noparubatsiro ari kuti vanhu vakawanda munyika vakatarisana nenzara imwe shoroma vaElon Musk vanoti vari kuda kuunza masaisai eInternet anoshanda zviri nyore kumaruwa kunyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vanonzi varwara zvakanyanyisa vari kujeri zvaita kuti kutongwa kwenyaya yavo yekunzi vakavhiringidza mafambiro enyaya mumatare zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwenhengo yebato ravo Residents Coalition for Change muzvare More Blessing Ali kutadze kuenderera mberi nhasi Frank Chikore anoti panyaya inotevera
Vasikala havana kuya kudare nhasi vachinzi varwara zvakaipisisa kujeri rechikurubhi maximum security prison uko kwavari kuchengeterwa kubva zvavakasungwa gore rapera vanoshanda kunochengetwa vasungwa avo vasina kuda kudongwa nemazita vati vasikala vatadza kukwira mumotokari inotakura vasungwa nekusanzwa zvakanaka kwavari kuita uku rimwe remagweta avo vaHarrison Nkomo vati vauye kutoita chipatapata kuona kuti vasikala vaonekwe nana chiremba Vankomo vati vari kushushikana zvikuru kuti matare ari kuramba achinyima vasikala mukana wekubvisa mari yechibatiso pakatariswawo nyaya yekuti vasikala pachavo igweta rinoshanda mumatare umu pamwe nekurwara kwavari kuita vari muusungwa vasikala vakaisa zvikumbiro gumi nezviviri zvokuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso asi pose pavakaenda kudarira magistrate nekudarira pamusoro vainyimwa mukana uyu
vasikala asi Vasikala ikuta uye ndi office of court. Vasikala wano representa constituents kana parliament. Vasikala wano tarisiko pamutemo kuti vanonzi havasati vane mhosva kusvika dare vatonga kuti vane mhosva. Naizvozvo nyaya yekuti vanogara muchirongo kwema mwedzi inodarikasa mwedzi misere zvimwe zvinotirwadza. Uye uchitarisana nenyaya dzavanenge vakava nadzo semagweta vane nyaya dzepambiri pedare dzinokwanisa kuita ina zvinopedzisira zvava kukuremera seguta asinoramba wakashungirwa
Vasikala vakamboonekwa nana chiremba vavo pamwe nana chiremba vehurumende vari kujeri kwakare masvondo mashoma adarika hatina kukwanisa kutaura nemuchauri weZimbabwe Prisons and Correctional Services muzvare meya Kanyezi kuri tinzwe kuti vasikala vakwanisa kuonekwa nana chiremba here nekurwara kwavaita sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo vasikala vakasungwa gore rapera vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo Zanu PF vapaya sijamba mukandi au vakatobvuma mhosva iyi mudarere dzimhosva vave muusungwa vakazopomerwawo zvakaremwe mhosva yekuvhiringidza mapurisa kuferefeta nyaya mumatare kuburikidza nemashoko avanonzi vakataura ane chekuita nekupambwa nekuzopondwa kwamuzvare Ali iyo yanga ichifanira kunzwikwa nhasi pamusoro penyaya mbiri idzi vasikala vari pakati pekutongwa neimwe nyaya yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2021 zvichitevera kuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano rejuly 31st movement iro rinotungamirirwa navajacob ngari vhume kuratidzira uku kwakazotadza kubudirira mushure mekunge vangari vhume nevamwe vasungwa masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kuratidzira murunyararo kunobvumirwa pasi pebumbiro remitemo yenyika ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Poita maonero akasiyana pakuti urongwa hwekuuya munyika kwemasaisai achabva kukambani yeshoroma vaElon Musk yeSpaceX kuchabatsira here kana kuti kwete. Mutori wedu wenhau Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura mubvunzo wavainge vabvunzwa padandemutandiro rakatanga gore rapera reTwitter kuti Starlink yavo ichauya here kuAfrica, vaMusk vakati hongu, vachitova vakagadzirira kushanda munyika dzose dzavanenge vapiwa mvumo. Asi hapana kujeka kuti kambani ichapiwa residence here kana kuti kwete muZimbabwe. Munyori mukuru mubazi rezvehumhizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti ICT Dr. Biola Chirume vanoti kambani iyi haisati yave nerezinesi rekushanda muZimbabwe uye haisati yatotumira kana mapepa acho ekuti inoda rezinesi. Asi kambani iyi inoti padande mutande rayo masaisai ayo muZimbabwe semune dzimwe nyika muAfrica achange ave kogore rino. Nyanzvi munyaya dzezvehumhizha mukufambiswa kwemashoko dzinoti zvinonetsa kuti hurumende dzakaita seZimbabwe dzinombodzima masaisai eintaneti kana vanhu vachiratidzira dzitendere kushandiswa kwemasaisai eStarlink. Asi humhizha hwepamusorosoro hwekambani iyi hunoita kuti ishande hayo chero kwayada. Semuenzaniso, kambani iyi iri kushanda muIran pasina kutenderana nehurumende yenyika iyi iyo iri kudzima intaneti kuti vanhu vasaratidzire. Mukuru wemisa Zimbabwe sangano rinorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko kusanganisira kushandiswa kweinternet pasina kumbonyikidzwa vatavani mwoyo vanoti kudzima internet kuchikora kodzero dzevanhu.
Chaachijairire mudunhu reAfrica kuti vanhu kana vakuda kuenda kusarudzo vari muzvigaro vanomhanya kundodhingura madande mutande kuti vanhu vasashambadzire mashoko avo zvakakosha kune vanenge vachida kuti ashambadzirwe.
Kunze kwekuisa masaisai kuIran, Starlink yakaitawo zvimwe chetezvo kuUkraine mushure mekunge Russia yabomba magwenya eintaneti. Hapana hapo kuwirirana kuti Starlink inokwanisa kuderedza mutengo here kana kuti kwete. Muongorori akazvimirira munyaya dzehumhizha hwekufambiswa kwemashoko vaFarai Mudzingwa vanoti zvinonetsa pari zvino kuziva kuti mutengo unenge wakamira sei.
Hatisati takuziva kuti paichava tanga kushanda muZimbabwe zvine zvichiita mari kuti uwane dishi racho rinozobata satellite internet, zvine zvichiita mari pamwedzi wega wega kuti utenge internet access yacho.
Asi vasoul kabweza avo vanoshanda nebepa nhau repadande mutande reTexim vanoti kuvepo kwemakambani akawanda kunogona kuderedza mutengo.
Zvikaitika izvozvizvi kuti vakwanisa kuisa internet iyi zvinobva zvaita kuti paite competition pamitengo, mitengo yobva yaderera kazhinji kacho ndozvazvinoita.
Mashoko aya atsinirwa navamoyo.
Mukufamba kwedu nemukunzvera kwedu tinoona zvikurusa kuti madande mutande anowanzokureruka muhomwe dzevanoshandisa kana pachinge pane huwandu hwevanhu vari kumapa.
Nepfenyuro yeReuters inoti Starlink inoda kuwanisa vanhu masaisai eintanet nemutengo wakaderera uye ichisvika kumaruwa. Masatellite Starlink epasi pasi anoita madhora mazana matanhatu kana kuti $600 pasina mari yekutakura kana kuti shipping. Asi vamask vanoti chinangwa chavo ndechekuti vaderedze mutengo kusvika pamadhora zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti $187. Pachitarisa makambani internet muZimbabwe anoti Liquid Home, Tel One, Utande neTelco, Starlink ndiyo ine mutengo uri pasi zvakanyanya pari zvino. Makambani emunyika aya ari kuunza masaisai eInternet achishandisa satellite uye munhu unofanirwa kuti uve nezvikwanisiro zvinosanganisira dishi rakafanana nerekubata mifananidzo yeTV kuti ukwanise kuwana masaisai aya. Panyaya yeStarlink yekuti ichabatsira zvakanyanya vekumaruwa vamudzingwa vati havaonese kuti kuveko kwekambani iyi kuchabatsira sezvo paine zvimhingamupinyi zvakanyanya.
Vanhu vari munzvimbo idzi mukazvitarisisa vakawanda vacho havana magetsi, havana malaptop, havana mafoni, saka vanogona vasina need chaiyo yekuti vashandise Starlink. But zvinotaurwa nevanhu vanounza service yacho is yes, it will make it possible kuti inge ichiwanikwa Starlink iyi munzvimbo dzisingasvike maproviders agara ariko.
Taedza kunzwa kubva kumukuru wePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe vaGift Machengete kuti urongwa hwekuuya kweStarlink muZimbabwe hwasvika papi, asi vange vasati vapindura mibvunzo yavange vavimbisa kupindura. MuAfrica, nyika dzakatopa kambani yeStarlink marezinesi dzinosanganisira Malawi, Nigeria neMozambique. Parizvino nyika makumi mana nemashanu dziri kushandisa masaisai eInternet eStarlink. Nyika idzi dzinosanganisira America, Canada, Australia, New Zealand, Denmark, France neUnited Kingdom. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuSenegal kumusangano wezvokurudzira kurimwa kwechikafu muAfrica kana kuti Feed Africa Summit wakarongwa neAfrican Union pamwe chete nebhanga reAfrican Development Bank kana kuti ADB kuti Africa ikwanise kuva nechikafu chekutengesera pasi rose. ADB yakazivisa pamusangano uyu kuti yainge yaumba homwe yemabhiriyoni 10 yekusimudzira mabasa ekurima muAfrica. Vachitaura kumusangano uyu, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vamwe vatungamiri kuti Zimbabwe ine chikafu chakakwana mumatura. Asi masangano akaita seWorld Food Program anoti vanhu vanoda kusvika zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana kana kuti 38% vari kumaruwa muZimbabwe vakatarisana nenzara inotyisa. Uye sangano iri rinoti riri kuenderera mberi nekubatsira vanhu ava. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mukuru mukufambiswa kwemashoko kana kuti communications officer weWFP munyika vakatenda macheka vanoti hurumende ine mutoro mukuru wekubatsira vanhu mamiriyoni matatu nemazana zviuru kana kuti 3.1 million nezvekudya kumaruwa mumatunhu madiki makumi mashanu nemaviri.
Kubatsira ruzhinji rweZimbabwe musina chokudya chakakwana. Hurumende yeZimbabwe iri kutarisira kubatsira vanhu vanosvika 3.1 million mumatunhu 52 kana kuti madistrict 52 munguva ino yekuti ruzhinji runenge rusina chekudya chakakwana. Izvi zvichange zvichiitwa maringe nechirongwa cheNational Food Deficit Mitigation Strategy.
Vatiwo nzara haisi kumaruzevha chete vachiti yapunya chisero kunyange mumadhorobha. Vamacheka vanoti WFP nemamwe masangano vari kubatsira dzimba zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 mumadhorobha pasi pechirongwa cheurban cash based assistance chinofambidzana nechirongwa chehurumende cheharmonized social cash transfer program.
Asi zvichakadaro nzara haisi kumaruwa chete. Tinoona kuti kunyange nemumadhorobha kune vari kushayiwawo chehuviri, vari kutadza kuisa chikafu patebho kuti vakwanise kudya. Naizvozvo WFP ine chirongwa chavo cheurban cash based assistance chiri kungokwanisa kubatsira vanhu 20,000 chete.
Gurukota rezvekurima vaEnchias Masuka vanobvuma kuti pane dambudziko renzara kuvanhu vakawanda munyika, asi vanoti hurumende yakagadzirira zvakasimba sezvo Grain Marketing Board kana kuti GMB ine chibage matani zviuru mazana mashanu nemakumi matatu nezvisere kana kuti 538,000 tons.
Mabarwa ari kuGMB pari zvino akawandisa. Tine 538,000 metric tons. Saka kubva pano kusvika patinonosvika muna Mei apa chiva pavo seivavo hapana kana 100,000 metric tons kana 200,000 metric tons out of 538,000 metric tons. Saka tine chikafu chakakwana chokuti nyika inoguta.
Vamasuka vanoti vakagadzirira kupa matani zviuru makumi matatu nezvina kana kuti 34,000 tons zviri kudiwa nebazi rezvekuchengetwa kwevanhu.
Vanhu vanenge vachida rubatsiro rwokuwedzerwa mabarwe nevesocial welfare vangaita ivo 3.8 million. Zvichireva kuti state chifanira kuvapa matani kubva kuGMB anoita 34,000 pamwedzi wega wega. Tinawo akawandisa.
United Nations mugwaro rakaburitsa mukupera kwemwedzi wapera rinonzi Ukraine Crisis and the Food Security in Zimbabwe yakati zviri pachena kuti zvinhu zviri kudhura munyika nekuda kwemafuta edzimotokari aya anotengwa kubva kunyika yeUkraine neRussia idzo dziri kurwisana zviri kukonzera kusafamba zvakanaka uye kunonoka kufambiswa kwemafuta achiuya nekure zvinoita kuti adhure. Mumwe mugaro wemuchinhoi vatakunda mukarakate vanoti zvinhu zvirimo muzvitoro asi hazvisi kutengeka nekudhura.
Izvezvi zvinhu zviri kuwanika hazvo mumashops asi nyaya yekungoti vanhu havana mari kuti vaita sei vakwanise kutenga zvinhu.
WFP iyo yashanda muZimbabwe kwemakore makumi maviri inoti donzo rayo nderekubatsira hurumende kuti ipedze dambudziko renzara munyika gore ra2030 risati rasvika pasi pechirongwa chepasi rose chinonzi Ending Hunger by 2030. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Chikoro cheDominican Convent muHarare chinonzi chadzinga vana vasere vasikana vanonzi vakawanikwa vakadhakwa vari kuita upper six. Mutsamba kuvabereki chikoro ichi chinoti vana ava vakawanikwa vakadhakwa pavainge vaenda kunyanga kubva musi wa12 kusvika musi wa15 ndira. Mukuru wechikoro ichi Sister Kudzai Mutsure vati vakagara dare vakawana vana ava vaine mhosva vakakurudzira kuti vaende kunobatsirwa nenyanzvi. Hatina kukwanisa kuvabata kuti tinzwe zvizere. Tatumirawo mubvunzo kumutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro asi vange vasati vapindura mubvunzo wedu pataenda pamhepo. Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo gadziro gwekerere vanoti zvinodadisa kuti muutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakaona zvakakodzera kutumira gurukota rezveupfumi amai Janet Yellen kuAfrica sechivimbiso chavakaita kumusangano mukuru weUS Africa Leadership Summit wakaitirwa muWashington DC mwedzi wapera. Amai Yellen nasi vanga vari muSouth Africa umo varumbidza zvikuru hurumende yenyika iyi vachitiwo vari kuda kuedza kudyidzana munyaya dzezvemhando dzemoto kana kuti energy vachiti zvirongwa izvi vachiti zvirongwa zvekubatsira South Africa zvichatsigirwa neAmerica nedzimwe nyika dzekunze. America yakazivisawo zvakare kuti mumiriri wayo kuUnited Nations Ambassador Linda Thomas Greenfield vachange vachishanyira nyika dzinoti Ghana, Mozambique neKenya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mchanganya uye na muzvinafundo gwekwerere nezvenyaya iyi.
Kutuma kwaita mukuru weAmerica vaBiden amai Yellen vanova vari kubatore zveupfumi hwenyika yatinoti treasury kuti vaende Africa kunosangana navakuru vokuZambia navakuru vokuSouth Africa chinhu chinofadza zvikuru ende tinoona kuti vari kutozadzikisa chivimbo chavo chavakati vachabatsira Africa tinoona kuti taremekedzwa seAfrica kutumirwa vana mai nokuti musha mukadzi saka vatuma vana mai ndo vane moyo inonzwira vachanoona nhuna dzose dziriko kuAfrica tigowana kubatsirwa
munoona nyika yeZimbabwe ichizobatsirikawo sei takatarisa nyanya kumadzimai
Tinoona kuti Zimbabwe inokwanisawo kubatsirika ipapa. Kunga Zambia yabatsirwa, kunga South Africa yabatsirwa. Aya madzisa hwira eZimbabwe kuti kana vatobatsirwa nesuwo tatobatsirika. Kana zvemhando dzemoto zvavakavimbisa kuti vachabatsira zvinova zvinonetsa muSouth Africa zvichibatawo neZimbabwe zvikagadziridzwa. Nesuwo tinenge tawanawo raramo samaZimbabwe. Zvakare tinoona kuti pakudyidzana munyaya dzezveupfumi pavanovimbisa kuti vanoda kuti vasumudzire Africa isanyanya kupinda muzvikwereti zvinozoisunga asi kuti igone kuzomira yega mune zveupfumi izvi Zimbabwe inenge yatobatsirikawo zvakare. Ende chinhu chinofadza zvakare kuti kune mumwe mudzimai zvekare atotumwa kubva kumubatanidzwa wenyika dzepasi rese United Nations kuti vaendewo kunyika dzakaita seGhana, Mozambique neKenya kunova kwakare kuAfrica. Kushanya kwamadzimai iwaya tinotoona kuti kunotofana kuva nepundutso wofuZimbabwe.
Muzvina fundo gadziro gwekwerere vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muFlorida muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varimi vemupunga kuKenya vabatana mukurwisa shiri dziri kudya zvirimwa zvavo. Vakuru vakuru vehurumende iyi vachiti vari kuda kushandisa muchetura kudziuraya, asi vanochengetedza zviwanikwa vachiti kuita izvi kunogona kuti dzimwe mhuka dzizodya shiri idzi dzichibva dzafa. Russia mangwanani anhasi yaenderera mberi neurongwa hwayakatanga zvakare nezuro wekurwisa maguta akawanda emuUkraine nezvombo zvemuchadenga kusanganisira ndege dzemhando yemadrones. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rasvitsa gore kubva zvaraumbwa gore rapera. Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakazivisa nezvezita itsva musi wa24 ndira gore rapera. Vamwe vanoti bato iri kusvika panguva ino rinofanira kunge rave neutungamiri wakajeka, asi vaChamisa vanoti vanhu havafanira havo kukurumidza kumedza kutsenga vachada sezvo zvose zviri mugwara. Asi bato iri rakwanisa here kuti rizadzikise zvimwe zvinhu zvarakavimbisa kuti richaita parakaumbwa? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanomiririra Gutu mudare reparamende vachikokerawo bato reZANU-PF mudare reparamende iri vapupurai togarepi, uye vanomirira Warren Park vari nhengo yeCCC vaShakespeare hamauswa. Tatanga nekubvunza vahama uswa zvinhu zvakwanisa kuitwa nebato ravo kusvika pari zvino.
Zvinhu zvakaitwa zvisati zvamboitwa kunyange nerimwe bato ripi, kunyange mudunhu reAfrica. Kuti bato rinenge raumbwa riine mwedzi miviri rinokwanisa kusvikidza rokunda zvakadaro musarudzo zvinenge zvaitwa zviri zvemabaielection. Isu tinoona kuti chinhu chakashamisa vakawanda nekuda kwekuti kazhinji kazhinji anonzi mabaielection aya vanhu havazoende kunovhota. Asi munoona pane muumbwa CPC ichiva neruvara rutsva zvichiuya nechifambiswa kwebasa rezvematongerwo enyika kutsva, ndinoona tichikwanisa kuita vanhu vakawanda kudaro, vanhu vachikwanisa kunovhota. Bato rinonzi ZANU-PF rashungurudza vana veCPC riri kuvarambidza kuita mamitingi avo. Ivo veZANU-PF vanoita mamitingi avo pakudira vasina kupiwa mvumo nemapurisa.
Regai titi vatogarepi vapindure ipapo. Honorable togarepi, pindai tinzwa.
Chokutanga ndechekuti vahama uswa ndevepasiriti, nekuti vari kutaura zvetriple C tinombovaona vari kuMDCA. Handizivi kuti ndevepatipi, asi ndichadavira zvavataura. Handizivi kuti triple C yakapomerwa ZANU-PF here kana kuti vakapoma vachida kuita zvepolitics. Kana vachida kuita zvepolitics sezvavataura, vanenge vana mamwe mawadzi nemakonstituensi avakahwina. Munhu anorambidzwa kuita zvematongerwo enyika haangambowanikwi achiwana paanohwina. Asi kuti yetriple C chinhu chakaumbwa chisina chimiro chavanoti muchirungu amorphous creature, hachina kana kuti kumberi ndokupi shure ndokupi. Saka kana zvichivarambira kana vakawazvozhozha hakuzi kuda kweZANU-PF. Kungotiwo pachavo havana kurongeka, havana structure, havazikamu kuti ndeyavachashamisa vari voga here, ndeyana hama uswa here, ndeyani. Saka zvinhu hazvifambi kana zvisina urongwa. ZANU-PF tino urongwa hwakanyatsobuda, kana uchitevera unoziva waunotevera.
Vahama uswa, pindurai tinzwe pari kutaurwa apa kuti bato renyu pautungamiri harina kujeka.
Bato redu pautungamiri rakajeka, ivo vatogarepo vanozviziva. Zvimwe zvangada kutaura zvekuti MDC Alliance haisiwo iri kutaurwa nezvayo pano, pari kutaurwa nezveCPC. Ivo vanotoziva kuti CPC yakafoma yakaumbwa zvaita sei. Bato reZANU-PF richinzi rasungirwa kuti vari kuita central committee meeting yavo paZANU-PF headquarters. Kana vachiita meeting yavo ipapo havana munhu anovasunga. Ndozvatiri kuti ngazvingoitikawo izvozvo kuCPC kana vatogarepo vachiti ivo vakazvarwa kare. Ngavachizviratidza mukutsamira, zvinonzi kudoguru peta muswe vakuru vaduku vagokutya. Isu toda tivaremekedze sekuvaremekedza kwatinotingoita. Vatitungamira zvakanaka, mutemo uchishanda kuvanhu vose uri wejekerere.
Vatogare pipeta itinzwa.
Baba vari kutaura ava kana kuona redho vari kutaura ava, ndinofunga vanokangama kuti politics zvinofanira kuitwa pasi pemitemo wenyika. Kana vachida kuita misangano yavo kungoudza mapurisa zvingagodza kudii. Kana vakada kuita musangano murodhi vakavhara rodhi, rodhi haisiri yavanhu vepolitics ka. Kuna vamwe vanoda kuenda kuchigayo, kuna vamwe vanoda kufamba kuenda kumashopu, vanoda kuenda kuchipatara. Ivo vakavhara rodhi yose, ngatinzwe kuti vakasungirwei.
Avo vanga vari vapupuraito garepi vanova miriri wegutu mudare reparamende, vachikukirawo zvakare bato reZANU-PF mudare reparamende iri. Manzwawo zvakare kubva kuna vaShakespeare hama uswa vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeCCC. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvemabasa ari kuitwa kusimudzira madzimai muAfrica. Takatarisawo nyaya yekushanya kuAfrica kwegurukota rinoona nezveupfumi muAmerica, amai Janet Yellen avo vari muSouth Africa pari zvino. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kustudio 7, shansa ya WhatsApp namba zedu zinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwedi ya pera, regaiti mbotari samsure na ozakare. Momiri wezengeza West mdari paramende va Job Sikala, vota za kumira pambiri pedare sezo urwere wawo urikunzi wakomba. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanoudza vatungamiri wenyika dzemu Africa kuti muZimbabwe hamuna nzara asi vanhu vanoda kusvika mamirioni matanhatu vachinzi vari kuyaura nenzara munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiya muchinzwa nhaudze isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana kuza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 26 kuzibandlela 2023. Igama nguNtungamili Nkumo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikhesi yakhona namhlanje isaqhubekanga ngoba ube ngekho, so sizoqhubeka mhla ka 9 February. Abamgcinayo ngale chikumbi maximum prison bathi yena kezwa kuhle. So thina asikamboni okwamanje. Ikona siza yakhona isikurubishi ebona ukuthi uzwanjani.
Umeli wezengeza West edalele parliamente olilunga le TRC umnumzana Job Sikala wehluleke ukuya enkantolo lapho ukuthethwa khona icala lakhe lokuphazamisa isandla somthetho namuhla ngoba ebikwa egula kakubi entolongweni lapho avalelwe khona.
As you know, South Africa is the first country with a just energy transition and creating a low carbon and climate resilient economy.
Umphathi ntambo ogatsha lwezemali eMelika unkosikazi Janet Yellen uqhubeke ngemihlangano yakhe kwele South Africa leziphathamandla zakulelo lizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano we-Fit Africa 2 Summit ukuthi eZimbabwe lilokudla okwaneleyo. Lanxa nje inhlanganiso esifana le-WFP zisithi izigidi zabantu ziyalamba njalo zidinga ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wezengeza West eParliamente olilunga le-TRC umnumzana Job Sikala wehluleke ukuya emthethwandaba namuhla lapho kuthethwa khona icala alethiswayo elokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho ngoba ebikwa egula kakubi entolongweni lapho avalelwe khona. Abachuchisi bathi uSikhala wadala leli cala ngemva kokuthunjwa lokubulawa kwelinye lamalunga e-TRC unkosazana Mo Blessing Ali ubhekane lamanye njalo amacala okuphehla udlakela. Kubika uMavis Gama.
Umnumzana Sikhala wake wabonwa ngabodokotela bakhe kanye labakahulumende ekhona le entolongweni kumaviki ambalwa edluleyo. uSikhala akasanelisanga ukubuya emthethwandaba kamanji eHarare lamhla. Kule mibiko ethi uyagula kakubi lapho avalelwe khona eChikurubi ngemva kokubotshwa ngonhlangula wanyakenye. Abalondoloza izibotshwa emajele abangathandanga ukubethwa ngamagama bathi uSikhala wehluleke khona ukugada imota ethwala izibotshwa ngenxa yokungezwa kahle. Abachuchisi bathe bakubone kufanele ludluliselwe phambili lolu daba. Elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi sebegijigijima ukuthi babone ukuba uthola usizo lwesiphangiphangi.
Ikhesi yakhona namhlanje isaqhubekanga ngoba ube ngekho, so sizoqhubeka mhla ka 9 February. abamgcinayo ngale school maximum prison bathi yena kezwe kuhle. So thina asikambone okwa manje. Ngikona siza yakhona isikolo bese ibona ukuthi uzwa njani.
Unkomo uthi bakhathazekile kakhulu kuba imithetho ndaba iqhubeka ilokhe imncitsha ithuba lokuthi ahlawule isibambiso sebail ingamzweli lokuthi yena ngokwakhe uligqwetha elisebenzela kiyo lokuthi akezwa kuhle. Usikhala usenze imizamo elithumi lambili yokucela kuba avunyelwe ukuhlawula ibail kodwa imithetho ndaba kamantshi lowe High Court imalela kuzo zonke izicelo.
UJob Sikhala kaso in ordinary person. Usikhala ngumember of parliament owezengeza West Coast constituents. Usikhala ligqwetha and kumele ama courts labo bamthrite njengomunye wabo. Yisifiso sethu thina njengamagqwetha ukuthi hayi amalungelo akhe aobservwe letali kodwa hayi sizawubona lathi sizayenza lokho konke esikukhwanisayo ukuthi simkhuphe ejele.
Umnumzana Sikhala wake wabonwa ngabodokotela bakhe kanye labakahulumende ekhonale entolongweni kumaviki ambalwa edluleyo. Kasisane lisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sohlangothi lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services uNkosazana Meya Kanyezi ukuthi sizwe ukuba uSikhala wanelisile yini ukubonwa ngodokotela ekuguleni kwakhe lokhu njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Usikhala ubotshwe nyakenye esetheswa umlando wokutshotshozela uDlakela ngemva kokuthunjwa lokubulawa kukaNkosazana Ali ngocatshangelwa ukuba kulilunga elebandla leZANU-PF umnumzana Pius Jamba Mkandi yena osewalivumayo icala lakhe emthethwandaba. Emveni wokubotshelwa lelo cala wetheswa njalo elinye lokuthi wayephazamisa amapholisa ngesikhathi esenza uphenyo lwawo emthethwandaba ebekwa umlando ukukhuluma amazwi ayephathelane lo daba lokuthunjwa kanye lokubulawa kukaNkosazana Ali okuludaba obekumele luziwe lamhlanje. Phezu kwalawo macala amabili uSikhala ophakathi wokuthoniswa elinye icala aletheswayo lokuthi wakhuthaza uZulu ukuthi atshengisele okulodlakela kusehlakalo somnyaka ka-2021 esasiqoqwe ngabenhlanganiso ye-July 31st Movement yona ekhokhelwa ngumnumzana Jacob Ngarivume. Lokhu kutshengisela akusaphumelelanga ngemva kokubotshwa kukaNgarivume labanye bakhe. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zithi isisekelo sombuso siyakuvumela ukutshengisela ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umphathi ntambo ogatsha lwezemali kwelemelika uNkosikazi Janet Yellen namuhla uqhubeke ngemihlangano yakhe leziphathamandla zakwele South Africa kuhambo lwakhe lwensuku ezine kulelo lizwe ngenjongo yokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kwezamabhizimusi. Kubika uThuso Khumalo.
Ngokulusuku lokusebenza katalala lamhlanje kumphathi intambo Yellen njengoba eqedela ngalonke engena emhlangano eChineo. Nkosikazi Yellen wethekelela ele South Africa ngenhloso yokuthuthukisa ukudlelana kwezamabhizimusi emazweni omabili. Usuku lwakhe luqale kuseni lapho ahlangane khona lomphathi intambo ogatsha lwezemali kwele South Africa umnumzana Enoch Godongwana. Kulomhlangano ababili laba bakhulume ngesimo sezomnotho wakwele South Africa ontengantengayo, ukusweleka kwamandla kagetsi osekuhluphe kakhulu nokunye okuphathelane lezomnotho. Unkosikazi Yellen uthe kuqakathekile ukuthi le South Africa lithole isombululo sohlupho lwamagetsi.
As you know, South Africa is the first country with a just energy transition.
South Africa ngelinye lamazwe asesungule inhlelo zokugaywa kwamagetsi angela ngozi emkhathini wokusebenzisana leMelika. Lokhu kusazisa kakhulu ekuthuthukeni kwezomnotho.
And creating a low carbon and climate resilient economy.
Kunkulumo yakhe kulomhlangano, umphathi intambo Godongwana yena uthe iMelika ilobudlelwano obuhle kakhulu leSouth Africa.
The United States ranks among South Africa's top trading partners with a diverse flow of goods and services.
Imelika ngelinye lamazwe aphezulu kwawo wonke kwezokuthengiselana le South Africa lokhu sifisa ukuqhubeke ngoba kusiza umnotho wethu.
My hope is that this may continue.
Ngemva kwalo umhlangano umphathintambo yelen uye kusidlo semini lomelwe emelika kwele South Africa umnumzana Ruben Brigett kanye nenkokheli zamabhizimusi akwele South Africa lemelika. Lapha ke kukhulunywe ngamathuba okuqhuba amabhizimusi lendlela zokwaxhasa. Usuke lapho wethekelela inkampani ezimota iFord Motor Company eseduze lePretoria. Inkampani yemelika le iqasha abantu abedlula izinkulungwane ezine 4,000 kwele South Africa. Unkosikazi Helen uphethe usuku lwakhe ngokuqhuba umhlangano losiba lukhulu ebhanga lesizwe kwele South Africa umnumzana Lesija Hanyaho. Limhlangano yengeza kwayiqhube izolo lomongameli Cyril Ramaphosa abaphathintambo bakwele South Africa kanye lomunye lapho ahlangane khona lengcitshi kwezokubulawa lokuthengiswa kwenyamazana zendle okungekho emthethweni. Kusasa uzaphetha uhambo lwakhe ngokwethekelela isabelo seMpumalanga esigcwele iziphala ezipheka amagetsi amalahle. UHelen uhambo lwakhe lwakuqala lokwethekelela amazwe ezwekazi le-Afrika lokhe wabekwayo kulesi sikhundla uhulumende kamongameli Joe Biden wale Melika. Kusasa uzagqiba uhambo lwakhe lolu oluqale kwele Senegal wasuka lapho waya kwele Zambia andubana eze eMzansi Afrika. Melesulu 7 ePretoria kwele South Africa ningutuso Khumalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umhlangano weFeed Africa 2 Summit oqhutshelwa eDakar kwele Senegal ukuthi eleZimbabwe lilokudla okwaneleyo lanxa nje inhlanganiso ezifana leWorld Food Program zisithi izigidi zabantu ziyalamba njalo zidinga ukudla. Umnangagwa uthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi ilizwe liyazimela endabeni zokutholakala kokudla okwaneleyo. Uthe lokhu ukwenza ngokuqinisa inhlelo zokulima ukudla okufunwa ngabantu nsuku zonke okugoqela ingqoloyi umumbu lokunye okuchiyeneyo. Umnangagwa ubuye wathi ngenxa yokuguquka komumo omkhathi uhulumende sowavuselela lokuqinisa inhlelo zokulima ngokuthelezela ama-irrigation schemes ukuze ilizwe leZimbabwe lenelise ukuthola amathani edlula izigidi ezimbili zengqoloyi lamanye njalo afanayo awumumbu ngomnyaka. Kodwa uthi lumsebenzi usuke waphazamiseka ngokuqhamuka kwempi phakathi kweRussia leUkraine osokusenza ukuthi iZimbabwe ivuke izenzele ngoba kade ithembele ekuthengeni imfundiso leminye imitshina emazweni womabili. Lumhlangano wenziwa phansi kwendikimba ethi Feeding Africa Food Security and Resilience. Ugeina Gumede Saiti wa Studio 7 uxoxe locubungula ezenotho umnumzana Masimba Kuchera ngalolu daba.
Uhulumende uyasithembisa ukuthi ukudla ukhona lapha eZimbabwe. Nxa abe-TMB bekhuluma bathi bona balomumbu okwanisa ukuthi abantu badle lapha eZimbabwe ngomnyaka lowo ka-2023 njalo ama-grains anjenge-wheat akhona.
Uhulumende uyasitshela ukubana kule nani lingaka lamathani okudla okusesiphaleni sesizwe. Kule ndlela yini esingathatha khona iqiniso ukubana khonokho esikutshelwayo yikho sibilo kuyikho.
Udo esilalo ukuthi asila ndlela ukuthi verify kumbe sibone ukuthi lingaba iqiniso yini okukhulunywa ngohulumende. Njalo olunye udubo olukhona ukuthi siyakwazi ukuthi kule corruption eningi kakhulu endaweni ezinjenge-TMB lapho abantu abathenga umumbu bahle babathengisele njalo abe-TMB ngemali ephezulu. So sizamelele ukuthi sibone phakathi komnyaka ukuthi abantu bayave suta yini bayavela yini umuntu njalo uyabe ungaduri yini
ngombono wakho uhulumende enzeni ukubona ukuthi akulanjwa elizweni kwina ngancedisa ngakho izizalwane zeZimbabwe
ngokubona kwami kumele uhulumende aqhubeke ukukhuthaza abantu ukuthi balime ama small grains lomumbu njalo nxa kulethubela ukuthi ube lama irrigation schemes ngibona njengani uhulumende oseqalile wenza ama irrigation schemes kumele njalo asupporte ama irrigation schemes ukuze sibe lokudla okuningi lapha eZimbabwe.
Umnumzana Masimba Kutshera ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni logeyina kumete sayiti weStudio 7 eseHarare. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba uNed Price uthi ilizwe lakhe kalilani lokuthi eUkraine lizasebenzisa njani uncedo lwezikhali ezinkulu zamathenki empi empini yalo leRussia. Umongameli Joe Biden weMelika wazise izolo ukuthi sebethumele usizo lwezikhali zohlobo lwama-M1 Abrams tanks angamashumi amathathu lanye 31. Ele Germany lalo livikwa lithumele izikhali zama-Leopard 2 tanks alichumi lane 14. Owake waba ngumongameli weLemoritania uMohamed Ould Abdel Aziz umiswe phambi komthethwandaba izolo esetheswa amacala okuchaphaza lokuntshontsha izigidi ezedlula amachumi ayisikhombisa zamadola eMelika $72 million ngesikhathi esembusweni. U-Aziz yena uyawalandula lawa macala esithi kuhlukuluzwa asekwenziwa ngabasembusweni kathesi. Ukufuthelana kuyaphambili phakathi kwe-TRIPC leZANU-PF phezu kokubotshwa mahlayana kwamalunga ebandla likamnumzana Nelson Chamisa phambilini kokhetho oluza kwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ukufuthelana lokhu kuqheliswe yikubotshwa kwamalunga e-TRIPC angamachumi amabili lasithupha 26 agoqela amalunga edale lephalamende amabili umnumzana Amos Chibaya omela imkhoba kanye lomnumzana Khosa Machingauta omela iBudiriro. Abasolwa babotshwe kumaviki posi amabili edluleyo eBudiriro besetheswa icala lokwenza umhlangano ngaphandle kwemvumo yamapholisa. Balokhe bevalelwe njalo amagqwetha ayaqhubeka ngemizamo yokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Abantu laba babotshwe bebuthene endlini kamachingawuta lanxa nje umthetho ungatsho ukuthi abantu kumele bazise amapholisa nxa besenza imihlangano ezindlini zabo kumbe endaweni ezingayisizo zomphakathi. Umeli wezengeza West ePhalamende umnumzana Job Sikala yena oselenyanga eziyisikhombisa evalelwe eChikurubhi esetheswa amacala okuphehla udlakela. Umholi weTRIPC umnumzana Nelson Chamisa uhambe emthethwandaba kuliviki ukuyasekela abasolwa lapho akhulumisane khona labo ebakhuthaza ukuthi bengephuki imoya ngokuvalelwa kwabo. UChamisa usole kakhulu uhulumende weZANU-PF esithi ubopha amalunga ebandla lakhe njengoba esesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo. Kodwa abeZANU-PF bathi abeTRIPC bayabotshwa njengoba bathanda ukwephula imithetho. Kepha umbuzo osemlonyeni abanengi ngothi kungani kuhlala kubotshwa abe-TCCC kuphela. Abezanu PF bengabotshwa lanxa nje labo betshona besenza imihlangano yokudinga usekelo kuZulu. Sixoxele lunga le-TCCC umnumzana Pednico Pepe, lelunga lezanu PF umnumzana Belief Kaule, onguye osungula lingxoxo.
Awethu Nkomo, amalunga ezanu PF ungahamba ngathi nginanzele ukuthi imhlangano esiyabe siyenza iyabe isaziwa ivikiwe emapolisini engxenye imhlangano leyi Nkomo ngesikhathi mina sesiyosiphithiphi njengoba sisizwe ezilandelayo uzathola ukuthi imhlangano engxenye kwezindawo yathi ukuthi imhlangano izothola ukuthi enye iphathi ethile engxenye izaphu layo ile mhlangano endaweni yaleyo ibani ithi hayi lapha amapolisa bese siba yiwayehlukanisayo imthetho imhlangano leyo iyabe isaziwa ngamapolisa yabe iyabe ivikiwe emapolisini iningi lakhona ngingazi njalo kumbe kungabe kukhona eminye imihlangano eyenziwa ingabikwanga emapoliseni hayi lokho-ke angiyalwazi lakho kodwa kukhona ukuthi emhlangano mina engiyaziyo ukuthi iyabe ivikiwe emapoliseni
baba bebe naso
baba ntikamili u-Ian Smith ye-UP I besala lo mbuso kwayenziwa zonke indlela saze sathatha imibhogo sabo egangeni ngoba babesizwa ubunandi bombuso kodwa-ke bona babengcono ngoba ubunandi bangikhona babekwazi ukusheya nabanye sonke sasiphila lawa amadoda lawa isintu sithi sona umuntu olomomo umthakathi anphethise umuntu olomomo kuye umthakathi la madoda lawa sesebenza njengabathakathi sebesizwa ubunandi bombuso kabasafuna ukusuka sebe sidla imali yonke sebe senza lokho sithi yi-corruption uxhwala asisatholi lutho lina thina kanye nemvuto alisekho ilizwe selingumyanga wokugcina nothi e-afrika kuphela emhlabeni kuphela kho lokho abakwenzayo ukuthi basebenzise ama-tactic kasimithi kithi abawathathela imbobho kambe akusiwo ngusathane bona wena usathandoko ngoba awusoze usebenzisa amaqhinga kasiniki asenza sikhathi imbhobhosi ebhangeni khathesi uze wasebenzise aze andlule indlela asetshenziswa ngayo isiniki kodwa engingakutho kingabili ukuthi ongapheli ukuyahlola engingakutho yukuthi ogadafi babesithi bangama-iron man bangaphi osadam hussein babesithi bangama-iron man bangaphi lokho kuzabaphelela one way or the other kuzaphela kuphela
Baba Kaule uyazizwela lapha ukuthi izano ngusathane kulempondo kanti abuye athi ubaba uBhebhe sobohlamanyosi njengoba mhlawumbe sisiya kukhetho nje
uBhebhe ngiyamuzwa sifikile umzukulwane ukuthi ngaloko okobuthakathi abethesha izano phela kodwa ke ngithanda ukuthi ngimkhumbuze khona uBhebhe njalo okwaziyo nawe baba Nkumuyi ukuthi iqiniso ngelithi uyabona amachurchi wonke nje mike abathakathi bayatholakala kiyo uyabona khona bemabandleni wonke zombusazwe abathakathi bayatholakala kiyo lakubobhebhe kwabathakathi bakhona abathakathi abaloyemini tililanga libani bebayatholakala ngoba kathesi ngakhangela kulezi ndawo kade kusenzakala angifuni ukuhamba lamabizo i-corruption eyenziwa ngabantu be-opposition laba abanye bakhona iyesabeka nakuma-councils abo la ama-councils aranwa ama-CCC kuyanuka kubolile kulokugangama igovu amasela siyatholakala khonapho yo lakuzanupiefu akhona amasela lakubotisi akhona amasela atholakala so ngasikhuluma ngabantu ababi abantu babi batholakala indawo zonke
kuthwala izingcekeza lani liyanuka baba uBhebhe
uyabona umuntu ongakwazi i-governance ngiyozakhuluma into enjalo nasikhuluma ngento ze-governance ntingamile into eziningi zenzakala ku-administration ama-councillors aquma kumbe enza umthetho kuphela i-implementation ye-administration ungakhangela ama-councils wonke across the country akula noma eyodwa i-councili ele-chief executive ngithi u-town clerk ongowe-CCC bonke abezana i-majority of ama-directors ngabantu bezana so during implementation aba-implementayo ngobani ngama-staff abangabantu bezana malumami uyakwazi uhlakaniphile mani ungaze wakhuluma njengomuntu wesithutha
babo Kaule ngamafitshana kuyiphethe
ngicela ukumnika isibonelo se-council ebolileyo yabo elama-councillors awobolileyo no-town club wabo owe-CCC obolileyo i-Victoria Falls
amasela sibile asebula le avulala nyamanga ukuthi bayekelelwani bona abantu ukuthi yakhe babethi bam attack bamulokuza ama councillors akona yale kakhulu laye yale kakhulu ezamemvikele beyale nxa ukuthi bantshontsha bonke sebebhubhisile labana abantu ubuselo obunjala uyathengisa ukuthi abantu labana vele bona ngabantu abanjani ngamasela sibe amasela ayisabekayo
ngamafitshane babupepa kuyiphende.
Hayi, angabe ngisho nemphendulo mali mami uyakhanya ukuthi bona lapha sesachile ngomboko omunisa angisaboni ukuthi engingakuphe engingakutsho nje kuye yikuthi hayi konke singakukhuluma uzano into eseyiyenza lapha sihlubuluza abantu abamela abantu isihlubuluza i-PCC njenge-political party yibo abakhuluma kakhulu ukuthi ekayinastructure ekasithi lokhu okwenza ubone bekhuluma njalo sebajayele ukuthi bona bayabuya kithi lapha bafike babribe kumbe bathenge abantu bethu abakusenior leadership kuma-structure pho kathesi asikho lebo structure kabakwazi ukuthi azathenga bani.
Umnumzana Bednico Pepe lilunga lebandla le-Triple C. Ubexoxa endawonye lelunga leZanu PF umnumzana Believe Gawule. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu leFC Platinum uNorman Mapeza uthi akalahlekelwa yibuthongo ngokungancintisi kweqembu lakhe kumidlalo yokudinga itshantshu zezwekazi leAfrika. Kubika uJoseph Njanji.
Kukhuluma lentathelo zindaba zemidlalo yasedolobheni lakoBulawayo lapho iqembu lakhe lizilolonga likhona phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka. UMapeza uthi iqembu lakhe kalikafiki ebangeni lokuthi selingaqhudelana lentshantshu zakwamanye amazwe.
Yadanisa ukuba senelisi ukuncintisa lathi kuzwekazi leAfrika, kodwa nxa sesikhuluma iqiniso thina sisemuva kakhulu njengelizwe nxa uqathanisa lamazwe afana leMorocco. Ungakhangela okwenziwe lilizwe leMorocco kumidlalo yezizwe zomhlaba kuyisibona kwezisosa lokho okwenziwa ngamaqembu akulelo. Singahamba siyencintisa kuzwekazi leAfrika, kodwa kusizani ukuyatshaywa kabuhlungu sigcine singasazithembi.
Iqembu leFC Platinum nyakenye likhulile abadlali asebekhulile abake baphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi leAfrika. Njalo uMapeza uthi akumelanga ajahe laba abasakhulayo aselabo loba nje benelise ukuphakamisa isicoco seCasilaga Premier Soccer League.
Nxa kungathiwa sesivunyelwa ukudlala lamanye amazwe, njalo kumele iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili liyedlala nelinye ilizwe, siyabathatha ngaphi abadlali bakhona? Kumele inkokheli zomdlalo wenguqu ziqale inhlelo zokuba kube ne-league yamaqembu amajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili edlala kanye kanye lemidlalo ye-PFL.
UMapeza uthi kuzamele kuvuselelwe imidlalo yabasakhulayo ukuze umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe uthuthuke, amaqembu akuleli lawo yenelise ukwenza kuhle.
Nxa kungathiwa sesivunyelwa ukudlala lamanye amazwe, njalo kumele iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili liyedlala nelinye ilizwe, siyabathatha ngaphi abadlali bakhona? Kumele inkokheli zomdlalo wenguqu ziqale inhlelo zokuba kube ne-league yamaqembu amajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili edlala kanye kanye nemidlalo ye-PFL.
Iqembu leFC Platinum yilo eliphakamise isicoco se-league ekupheleni kwemidlalo yanyakenye, njalo lokhu bekungokwesine ukuba liphakamise inkezo le. Ngokunjalo lizadibana leLebulawayo Chiefs, lona eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngenyanga kaNhlolanja emdlalweni weCastle Challenge Cup yiwo zasungula imidlalo yalonyaka yesigaba sePremier Soccer League. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America sile tulela owenzakalayo njengoba kunjalo.
Kulive Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela uhambo lukanobhala obona ngezemali kwelemelika U.S. Treasury Secretary Janet Yellen yena ohlanganele siphathamandla zawele South Africa namuhla. Ayike kwanele mthwaka zomuhle likhumbulelo yalandela ke uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngenjabulo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.